Chirongwa chekubaiwa nhomba ichi chatanga nhasi asi veruzhinji vachiti havana ruzivo nezvechirongwa ichi. Vachitaura nestudio 7 varunesu takavingofande umwe wavo vasati vabayiwa nhomba. Vatakavingofawo vanorarama nemabasa emaoko vati vange vasina ruzivo nezvechirongwa chaparurwa nehurumende chekubayiwa, vachiti nzvimbo dzekubayiwa dzikawanda vanobayiwa nhomba. Mumwe mugari wemuHarare angoda kuzikanwa nezita rekuti Enesta Tigro achiti haana kwambonzwa kuti kuri kubayiwa nhomba.
Handana mbonzwa kana kumboona vanhu vari kubayiwa vacho vari kubayirwa kuti.
Tsvakurudzo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti chirongwa chekubayiwa ichi chichatangira kuzvikoro, asi zvimwe zvikoro zvashanyirwa nestudio 7 zvakaita seAdmiral Tate neDavid Livingstone zvati zvichange zvichizotanga chirongwa chekubaya nhomba yeCovid-19 iyi mangwana. Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati chirongwa chekubaya nhomba muzvikoro chiri kufamba zvakanaka, asi vakati vari kukurudzira vabereki kuti vabvume kuti vana vavo vabayiwe nhomba kuzvikoro.
Vaccination iri kuenderera mberi zvakanaka muzvikoro, uye tinokurudzira vabereki vose vane vana vane makore 12 years kana kuti 12 zvichikwira vavabvumidze kuti vabayiwa vaccination rinodzivirira denda recovid-19.
Vandoro vatiwo kana vana vezvikoro vakawanda vakabayiwa zvinobatsira mukudzivirira kupararira kwedenda iri muzvikoro.
Kubayiwa kwevana uku kunoita kuti COVID-19 idzikire muzvikoro medu, uye zvinoita futi kuti COVID-19 isapararira mudunhu ratinogara. Tinokurudzirawo futi vadzidzisi nevanogara mumanharaunda kuti vabayiwewo paprogramu yevaccination iri kuitwa muzvikoro medu iyi.
Vachitaura nestudio 7 vaimbo vagurukota rezveutano vari munyori wezveutano mubato reCitizens Coalition for Change Dr Henry Madzorera vanoti panoda dzidziso yakakwana. Mukuru anoona nezvekurwiswa kwechirwere checovid-19 munyika amai Agnes Mahomba vakurudzirawo vatori venhau kuti vafambise shoko rezvechirongwa chehurumende.
Isu tiri committed sehurumende kuti pandemic tinyatsokuigadzirisa ipere, asi kana kuti ipere tinofanira kunga tangaramba takangobata chaizvo pamwe chete, tichishanda pamwe chete tisingatangi kufungidzira kuti nekuti nhamba dzaakudzika saka zvinhu zvapera hazvisati zvamboperaba. Ndosaka tiri kutaura nemi majournalisti nemi mhuri yeZimbabwe kuti ngatirambe takachinga, mameseges aramba achienda ikoko. Zvakare ndosaka tiri kuita brief iyoyi nepamusana pekuti tinenge taakupinda mese mumakona mumanharaunda dzese, maoutreach, makliniki ese, macheshi ese ikoko, tichimhanya nendima yedu kuti tione waya anenge achiti ndanga ndichinda ngu vaccinatwa asi ndanga ndichikumwa chazoenda sondo rinoya, tobva tati haiwa tatosvika pa uyai tikubayirei, waya anga achimuka kuti
amai Mahomba vakatiwo vari kutarisira kubaya nhomba zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevanhu senzira yekudzivirira denda recovid-19. Mamwe masangano akaita seNew Start Center akatangawo chirongwa chekubaya nhomba mumigwagwa muguta reHarare. Chirongwa chekubaya nhomba ichi chekutanga chatanga nhasi uye chinotarisirwa kupera musi wa3 kubvumbi 2022. Chirongwa chepiri chiri kutarisirwawo kutanga musi wa2 chivabvu kusvika musi wa15. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.